Nyaya yakadai so inyaya isina kumira zvakanaka even fananidzo iri kubuda yekuti munhu ari kurwara ari muchipatara ende uyezve ane ngetani mumakumbo zvinhu zvisingapi chimiro zvakanaka yatingati kukoshesa kunoita hurumende yekodzero dzevanhu apa right to health is irimo mubumbiro redu remutemo and kana irimo yakadaro nezvakare inonzi right not to be treated ndenda kutaura nechirungu in an inhuman and degrading manner opuchizvo zvatiri kuona izvo kuti vari kubatwa zvisina hunhu vari kubatwawo zvekare vasingakoshesiwo utano hwavo saka mifananidzo yakadai so inenge ichibuda irikungota zvayo kusakoshesa kunoitwa kodzero dzevanhu nehurumende
Asika vehurumende vanochengetedza majeri vane kodzero yekuita izvozvo kana vachifunga kakuti munhu anogona kutiza vamasi
jobs color haizi mondi vajobs color havana kubatwa nemhosva yokuti kuda vangakwanisa kutovhiringidza vanhu kana kutiza vajobs color vane nguva vari mumuchizarira and ini ndinoona sekuti iyo inyaya yengetani kana kuti njema idzodzidzi inyaya inofanwa kuve ichipuwawo like madegrees of crimes and kana munhu waachipomerwa mhosva yakaita sejobs color isina chatingati chokuita neyatingati moral trepitude zvisinei nekuti vakakwadza munhu kana kuti idanger kusociety handione sekuti kuda kuiswa ngetani kusvikira vapinda pamubhedha wechipatara vachingori nengetani zvinhu zvinotaridza chimiro zvakanaka kana kukoshesa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe
mamwe magweta awo anoti zvakare vanogariswa vari vega munoona sei nyaya iyoyo
kugariswa vari vega pachirungu inonzi isolation and isolation tichiita sakodzero dzevanhu kana kuti mahuman rights inoita amount kune yatinoti torch saka kugariswa vari vega zvinhu zvokuti pamusoro penyaya dzavo dzavari kupomerwa vari kusubjectwa zvekare yatingati torcha yekuti vagariswe vari vega izvi zvisingafanirwo zvichiitika especially panyaya iri kupomerwa jobs color vajobs color sezvatataura havasi kupomerwa nyaya yokuti vakaponda munhu havasi kupomerwa nyaya yokuti nange varimo muchizarira imomomo vangatadziwo kuindarakta nevamwe vasungwa
asika takaona vachichenerwa pane imwe nyaya vamwe vehurumende nevezanup f kavamasiye vachiti zvinoratidza kuti matare akazvimiririra uye hapana kumbunyikidzwa kwavari kuitwa
mutauro wakadaro iwo mutauro usina kumira zvakanaka nekuti vajobs color vanofanwa kuva vasitori kana mumujere vajobs color vanofanwa kuva vasina kana mbobvira vambosungwa saka kuti vezanup f kana kuti avo vehurumende kuti vacelebrate kuti vabatwa vasina mhosva and vachipembedza matare emakodi izvinhu zvinosoresa chaizvo because iko zvino tichitarisa kuti vajobs color vagara mwedzi inokwanisa kutopfuura gore vari muchizarira only to be found kuti havana mhosva zvinhu zvinoitisa kuti zvisorese yatingati judiciary system yemuzimbabwe kuti inotogarisa munhu muchizarira ichitomunyima yatingati mari yechibatiso vachiti munhu ane mhosva iye achizobatwa asina mhosva